Dynamos neHighlanders dzaitamangange 0-0 National Sports Stadium nhasi masikati mumutambo wanga uine mufaro mukuru munhandare kuvatsigiri vezvikwata zviviri izvi. Nhasi zvasiyana zvikuru nekurwa kwemazuva ese sezvo kwanga kune kuimba nekutamba vatsigiri vezvikwata izvi vachifarira zvikwata zvavo. Mangange aya ave kureva kuti Dynamos yave nemapoints makumi mashanu nemanomwe yasiwa nemapoints maviri neChicken Inn iyo yakarova Cape United 1-0 neZuro. Asi Dynamos yave nemutoro mukuru sezvo iri kusangana neHerentals pamwe neCape United mumitambo miviri yasara. Herentals yacho yarohwa 2-1 neBlower Chiefs iyo zvekare vari kusangana nayo mufinari yeChibuku Super Cup musi wa19 Mbudzi. Cranbourne Bullets yaita mangange 0-0 ndokupinda mapoints makumi matatu nemanomwe vakaenzana neCape United muhondo yekurwira kusabuda muPremier Soccer League. Zvichakadaro Zimbabwe nhasi yazviomesera makwikwi T20 World Cup Super 12 eCricket apo yarohwa nemaranzi matatu neBangladesh iyo vanga vatarisirwa kurova zvisina kana kushupikira. Asi zvinhu hazvina kufamba zvakanaka muBrisbane Gabba Ground apo Najmal Shanto akanda maranzi makumi manomwe nerimwe chete 71 ndokutungamira Bangladesh kusvika pamaranzana nemakumi mashanu 150. Mukutevera Zimbabwe yakwanisa maranzana nemakumi mana nemanomwe 147. Mutambi akanda maranzi akawanda ari Sean Williams uyo akanda maranzi makumi matanhatu nemana 64. Kunyange hazvo Ryan Bull abudawo nemaranzi makumi maviri nemanomwe 27. Izvi hazvina kubatsira. Mutambo weZimbabwe unotevera uriko nechitatu svondo rinouya neNetherlands. Mutsigiri wechikwata ichi vatina chemusunza vanoti maChevrons anofarira kutora mutambo uyu semimwe mitambo yavatamba kunyange hazvo Netherlands isina mukurumbira wakanyanya mumutambo uyu.
Saka Zimbabwe isu hatisiko underrated, tutora game rese is the best game, but nyangwe tikadyiwa nyangwe tikaita sei, but vakomana vari kutamba, saka tongovavisha good luck Zimbabwe.
Zimbabwe ichasangana neIndia mumutambo wayo wekugumisira weSuper 12. Matikiti zviuru makumi masere 80,000 emutambo neIndia weZimbabwe anonzi atotengwa ese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.